zvichienda kudare ndanga ndichiti hazvifaniriba kunge zviini zvetsiye zvemunhu zvake asina kana rudo nevanhu, zvinofanira kunge zviri zvekodzero. So nyaya yange iripo ndeyekuti ndakaadhiwa inini kuti kana munhu achinge atongerwa upenyu inonzi pachirungu life imprisonment, tikangomukandira makii kuti life now means life, kana akararama 6 years ogara 6 years ari mujeri, tikadaro isusu watohutsinye, because tine section 53 yeconstitution inoti munhu haafaniri kuitwa subject to cruel or degrading treatment. Tine section 51 yebumbiro remutemo inotaura kuti munhu ane kodzero dzake dzehunhu dzeright to human dignity. So ndakatanharo ini pamberi pedare kuti no, zvekuti president vanogona kunge vaine simba rekuti vanoregerera or havaregerera hazvina nepasa here. Chine pasa ndechekuti munhu uya anofanira kuita kodzero, nekuti kungokirwa mujeri woworera imomo zvatotyora kodzero dzako dzeright to human dignity neright not to be subjected to cruelty or degrading treatment yakachengetwa nesection 53 yeconstitution yedu. Saka mutongo wauya nhasi uyu mutongo uri revolutionary. Zimbabwe yatozvinyisa pane nyika dziri muEurope, kueuropean human rights yatopfuura kana kuamerica kwamuri ikokoko, yatosandudza jurisprudence pamberi kuti maprisoners vane kodzero. So ini segweta ndinonzwa kufara nekuzvininipisa kuti ndawanikwawo ndichipinda muingadzi pachirungu legal revolution yakangofanana neimwe dzimwe nyaya dzandiri kurwisa dzakafanana nechild marriage nedzimwe dzamuchanzwa in the next few months.
Tinoona kuti pane vanhu vakaregererwa nemutungamiri wenyika kana kuti vakaburitswa pasi peurongwa hwemutungamiri wenyika mazuva apera, tinonzwa kuti panga paine vamwe vanga vakatongerwa kugara mujeri upenyu hwese. Saka musiyano uri papi hapa vabiti?
Mukatarisa iye mukomana andaenda naye kukotu yanonzi Obadiah Makoni. Obadiah Makoni akabatwa nemhosva 1995 ane 17 years. Akauraya girlfriend yake, aona girlfriend ine chikomba vari vana vadiki. So zvakaitika apa ndezvekuti nokuti anga ari mwana mudiki haana kutongerwa rufu, but agara makore anopfuura iwo 21 years ari mujeri. President havana kutombomuzwira tsitsi, president havana kutombomuregerera. Saka kuti timirire munhu ane mabasa ake ane nhamo dzake azviite, tiri kuti isusu ngazviitwe zviri zvekodzero. Ndozvatiri kuita isusu. Unofanira kungoine kodzero, kwete kudzwirwa tsitsi nemunhu. Saka koti yataura kuti aiwa hazvizvi zvekudzwirwa tsitsi zveexecutive. Une right yako, une kodzero yako, haungofanira kungoraswa mujeri.
Saka mutongo uyu unotarisirwa kutanga kushanda riini?
Unofanira kutotanga nhasi. Iye Makoni pache zvake anofanira kutobuda mujeri. Saka dare rataura kuti veparamende vanofanira kuchinja mutemo uyu, maprovisions eprisons act akashata. But pari zvino mutemo uyu usati wauya, maprisoner yanga atoongororwa abude mujeri.